Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera Gunyana 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana agent yedu anoitawo Rapson zvarira azvindikitwa naagent weZanu-PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudze Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo angaonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga vataurira kuti chiremba hachakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabetsereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei, asi tabetserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva anechitsama vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzivikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa, hakuonekwa hasi nokuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka nyaya yekuti rwadzo nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa vazhinji. Ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochikisa zvoti hei Ndotoda dambudziko ratatiwana iroro.
Vakasano bata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hazvo Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba havana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chidoti titaurirane neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Because parizvino tinenge tichingori incapacitated. Kuzi taitaura paya tichiti zvoni tiri incapacitated, hatisi kukwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti titaurirane naemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya idzodzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa hutano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadande mutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pachakavaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwawo musocial media imo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari, bcause zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se zvakatoitika zvatisingaoni nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya ma investigations wavo, because state hands inoprovide security anenge abducted kana kunzi ari kuongororwa zvemamedicals chimbomuchengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo pakati pevari kumuongorora maloya ne police.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei, taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese, asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gweta raDr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombe vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupangwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuzaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuzviri kufamba sei, tawana ajendi yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagenti weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare mafia zumtemba uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Chomurere kwa primary school. Vamurova zvingaita akazara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivisere kuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Nero danda inzvimbo yatanga tichiwana ma reports masvondo apfuura kuti iko vatsigiri vepatore Zanu PF vaiti ivo atidi kuona munhu anoita agent wealliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana maveu Japson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakati iwo aiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko law and order.
Saka arwiswa uyu ari kupi izvozvi?
Arwiswa uyu tatomaya naye kuchipatara kugaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZanu PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa Primary School taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer weZEC tichivaonesa kuti ndozvitasangana nazvo kumapolling station akaita maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzasinga tinakwanisa kusvika nokuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwanisa about 5% 95% of zvaka east constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisati taona mareports kubva kumarovin agency edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yezvaka east.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station avhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mamitirozi anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesimi tine maobserver station vari kuZaka East. Uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzereswa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZanu PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kuma polling station akawanda.
Tambo taura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZanu PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZesni?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent by Zanu PF polling agent Pantokas Hall A kuinsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikungokurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukwidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties neopposition or ruling parties are there to stay. Macompetition acharamba aripo, maelection acharamba ariko.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvinhu zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders izvikuru masabhu kumavillage heads soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki anafrizi munana nca vanga ri loki ende kazhinjisa ivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanup f nemdc alliance nokuti ndofunga idzodzo idzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira mdc alliance ikitwa nezanup f supporters nemavillage heads.
Mambo taurai kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa nezimbabwe electoral commission pazvaonekwa kuti ndizvo zviri kuitika izvi
havabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muzimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the electoral code of conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizive nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwavaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runaro rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani nekuti zvinzi madoctors zvava kutojamuka nyaya dzemari ambotanga vachirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinezvi vakurama nyemari vachiita bisiyonena tinopuwa mari yatiri kude isusu saka haakuchipatara kune marwadzo chaiwo.
Imi makamboshanya here kuchipatarwa uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Ingakasati atichienda kuparirinyatwa ndeperekedze neguru vangu mukoma mamu wangu kuti yane mwana akatsva nedzasi. Takirachiro ranga rakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva nedzasi. Ndinobata ruoko futi saka ndiwa ndakaperekedza tikasvika takamono panze takazara vanhu vanga vakawanda umwe akati warira mazambi akarara madhokita akangomiramira patatonzi tikasokanzeraso tichomborapa dai henyu matimbotsvaga kana mumwe kamunganorapa. Ndo pakaimwe dhokita wakutotaurawo namaiguru vangu takamuudza akati isati kurapa tipasisaiti pati nini dema tumbotombo ndenyemunonoini kana kuti vanhu atombonobatsirwa kati kuti vanhu vangabatsira zvinonzi vanovase kukupewa kanawo mushonga unokwanisa kubatsira kwesisisi hatisi kubatsira zvinoizvi titori nezvichimo zvedu zvatokeva kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo tatazvinondokumandati kunamwe gugu watosiya unobatsira miti vanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaoma mwana obva abatsirwa maronda ake achiswa mushonga wangu achimuisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaakutofamba akutogara zvaakaita but zvinorwadza ngoti toona vamwe vaitodzoka takatotopinda musiyeko nemwe mukomana anga akatotyo kagumbo achindikati accident chichinhu hoi but achitodzoka akatondidzokera ndibhonzo rake ndiroda kugadzirwa here but akatondidzokera ende raimurwadza sungaite.
Izvi zvakaitika riini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoyi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakatona papa vanga vakutoenda kuchibhoyi patakaenda ngeri manti patikaenda ikosi vazhinji vari kutoenda kuchibhoyi zvingada tombokunyepa izvi baba vepanesi chedu chepe chepe vanotorwarawo vakaenda iri wenise vakasvika kusina madhokita vakatizobheti hangu nditendangu chivanhu amenuko vakatizoendawo kuti vanhu vati abheti hangu nditende ko kunoti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isusu hatisi kupiwa mayesi tiripiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tizoendekoka titeda mayesi saka nomwe mudiwo zvinokwanisa varapikwa kuchivanhu vongoenda hako wabhadhirwa kana vakanzie 30 bond 40 bond zvezviri nani pane kuti yesi racho rikunesa kuwana rinenge richitoshupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Haisi patakaenda takaona kuti tisangasvikawo pane mumwe murume angatitorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogo titovabvunza toti angasinyatsombokwanisa kufamba akaenda kuchipatara but chipatara kwacho akasvikawo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pastrike ndokuzoya kunoku ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoku akutokwanisa kufamba asitotendawo vachitanini hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but chisedu takazo tizongonyara obva tazongopo $30 yatakatongopo kozi takangoti sezvemwana wedu apora akufamba akutokwanisa kuti ndokresh.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara, vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu Tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saizvozvo dzokuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sivanda.
Makadi zvenyu vatereri.
Aiwa, ndofunga vatereri vapenyu sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Icho chokwadi panzori netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoita kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaye kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chiro ungaa mutumburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufuya. Mopowa marayiwa yekunzi aiwa mufi akamira zvakadai, ane chigumbu here, ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti kuweka chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zviri kureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasika.
Ndizvozvo chaizvo ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe uko unongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nekuti ukafa munoe pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu vatimamboona ipo paya mutumbi unorindwa pane patoti mai vemunhu ndova munoonekwa vakagara kumusoro kwenda bhokisi ndova anotorinda bhokisi ro. Saka chiru mutsika dzechivanhu ipo paya nekuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunonzwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nekuti tinonzwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Mumakuva imomo pane kugadzirwa kwaanoitwa makuva iwayo yekuti munhu yamufuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufuya kuti muone kuti guva rake rakamira sei, hapana kutsikwa here paguva apa, hapana kutambirwa here, kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyauya akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvekuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasi rine magadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Ikoko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi. Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho nayo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raisiita reushereya. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa, tatenda sekuru.
Kusara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara chepari renyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobatwa chigaro chomutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro manherano. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzeNdebele.
Soku isika.